manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 9 2021 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi nengo nhanhatu dzesangano reZinasu dzinosungwa kumasvingo dzichiita musangano wadzo weGeneral Council Britain yotarisirwa kutanga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi kutanga nemuvhuro zvichitevera kudzikira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chotatsurana neGhana mumutambo World Cup 2022 Group G kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhanhatu dzesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti Zinasu dzinodzi dzasungwa nhasi mangwanani kumasvingo uko nengo idzi dzanga dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Vanonzi vasungwa vanoti mutungamiri weZinasu vatakudzwa ngadziore, mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaLinux Machokoto, muzvare paIdamoyo Masaraure, muzvare Nenzi Njenge vaAlan Chipoi, pamwe nemumwe mudzidzi angonzi Calvin. Sachigaro weZinasu paMidlands State University vaBoris Muguti vanoti musangano wavo wanga wakatanga zvakanaka chose asi wazokanganiswa pazopinda vanofungidzirwa kuti vasori avapinda mavanga vachiitira musangano. VaMuguti vanoti pashure vazonzwa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga ave munzira kunoparadza musangano uyu izvo zvazoita kuti vamwe vadzidzi ava vatize vachinozvivharira mudzimba dzekurara vamwe vachizosungwa pasvika mapurisa aya anonzi anga achimanikidza vashandi vepahotera iyi kuvhura magoni kuti vasunge vadzidzi vanga vazvivharira mudzimba vasungwa ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central uye pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi Studio 7 yakundikana kubata mapurisa epamasvingo Central kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi vaMuguti vanoti vanofunga kuti kusungwa kwenhengo dzesangano ravo kuda kungoshungurudza vadzidzi sezvo vanga vachitevedzera mitemo yose ine chekuita nekudzivirirwa kweCOVID-19.
General Council musangano watanga zvakanaka munguva dzemangwanani kutanga kuma 9 nenguva dzekuma 11 ndopapinda varume vapinda vanga vaine nguo dzavo dzavakazvipfekera vanga vasina mauniforms vachiratidza kuti vanhu vanova iyo mastate agent vachiratidza kuda kudisrupta meeting so utungamiriri hwedu kusanganisira secretariat nenational leadership vambozama kutaurirana navo vachibva vambonyepedzera kunzwisisa Asi nemunguva pfupi-pfupi ndo patazotambira mashoko ekuti pari kuuya mapurisa eRiot.
Saka zvikonzero zvipi zvaita kuti musangano ukanganiswe uye vanhu vasungwe?
Mamirira zvakaita panguva dzino isu hatisati tatonzwisisawo kuti nei wavhiringidza musangano wedu uye nei wasunga utungamiriri wedu.
Saka vanhu vasungwa pari zvino vangani uye varipi?
Vanhu vasungwa pari zvino vanokwana ivo kuita 6. Vaendwa navo kumasvingo Central. Tina takudzwa ngadziore, Nenzi Njenge, Lennox Machoko, Paida Masaraure naAnchipoi. Calvin anofanirwa ari mustudent wekumashonaland ndiye anokwana kuita vechi6.
Saka mapanisa erunge muchienda kumapurisa kunonzwa kuti mhosva ipi yavari kupomerwa vasungwa.
kuti vasungire mutungamiriri wedu ine kuti pa dismiss committee tichinzi izvo tiende kuma rooms kwedu mapurisa atera achingobata wese nhengo yezinhasi yaonekwa ichibva yatosungwa nokudaro tichingori muma rooms medu pari zvino takamirira kuti vamboenda kure tozotanga kuonesana pamwe chete kuti totora donzo ripi.
Tiri kuona kuti inoi nguva yecovid-19 zvingava nechekuita here nekuungana kwamaita uku kuti munge muchiparadzo?
Handifungi kudaro nekuti maorganizations akawanda ari kuwanikwa achinoita mameetings akaita seaya tichitarisa manumbers edu anga asina kunopfuura iwo manumbers akataurwa negovernment yedu yezimbabwe kuti anga achisangana pamameetings.
Saka vanhu vangani vanga vari pamusangano uyu?
Vanhu vanga vari pamusangano vanosvika iwo 45.
Saka imi sesangano munoona sei chiitiko ichochi?
Chiitiko ichi tinoona kuti udzvinyiriri hurimo muzimbabwe huri kuramba huchingoenderera mberi kudzvinyirira zvido zvevese vangave vaine mamwe maonero akasiyana nehurumende yemuzimbabwe.
Ava vanga vari sachigaro vezinasu paMidlands State University vaBoris Muguti vari parunare kumasvingo neStudio 7. Hurumende yeBritain yakazivisa nechina svondo ino kuti kubva nemuvhuro unouya zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvave kubvumidzwa kushanyira nyika iyi zvichitevera kubviswa kwezimbabwe pamwe nedzimwe nyika panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda muBritain nenyaya yedenda recovid-19. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muBritain vaGrand Shops vakazivisa nemusi wechina chapfuura kuti vachabvisa nyika 41 kusanganisira Zimbabwe panyika 54 dzairambidzwa kushanyira Britain sezvo denda recovid-19 radzikira munyika idzi. Nyika 20 dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Zambia, Tunisia neUganda dziri kutarisirawo kubviswa pagungano renyika dzairambidzwa kushanyira Britain idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi avanoti danho ratorwa neBritain iri idanho rakanaka chose uye ranga richitarisirwa sezvo huwando hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19 munyika idzi wanga waderera zvakanyanya.
Vajonga, tingangoti danho ratorwa nehurumende yeBritain rekubvisa nyika zhinji idzi panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda muBritain nekuda kwedenda recovid-19 idanho rakanaka uye tanga takaritarisira kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vanga vachibatwa nedenda iri kunyika yezimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderedza dzese hwanga hwanyanya kuderera zvekuti yanga yanguva yacho kuti vachiita sekudaro. Saka tinozvigamuchira nekuti zvinopawo mukana kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi kunyanya Zimbabwe neBritain kuti vakwanise kufambidzana vachidyidzana vanoita mabhizimisi vanokwanisa kufambawo vachipinda munyika idzodzo vachiita mabhizimisi kuitira kuti nyika dzedu dzibudirire.
Iro danho ratorwa neBritain iri Dr. Munatsi rinorevei kuchirongwa cheZimbabwe chekurwisana nedenda recovid-19?
Ndingati zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yakarwisa nepainogona kurwisana nedenda recovid-19 uyezve kuitira kuti vanhu vawane nhomba. Kunyange zvazvo chirongwa chenhomba chisina kunyatsa kufamba zvakanaka nekuda kwekuti mukarangarira mazuva mashoma apfuura takaona hurumende yeZimbabwe yoendesa dzimwe nhomba dzavakanga vogovera kunyika yeNamibia. Asi tinoziva kuti dambudziko zhinji nderekuti tine nhomba dzakagara dzisiri kushanda nekuda kwekuti vanhu vanga vasiri kunyanya kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba idzi. Saka tinenge tichingokurudzira zvakare kuti vanhu vasavarayirwe uyewo hurumende ngairambe ichiedza nese pese painogona kuti nhomba dzirimo dzisati dzashanda ngadzishande, vanhu ngavakurudzirwe kuti vanobayiwa kuitira kuti tikwanise kurwisana nedenda iri. Hatidi kuti tizodzokera kumashure tizonzwe kunzi kwozoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri kana kufa wogozotanga zvekukwira nekuti tinenge tichirasikirwa nehama dzedu, tinenge tichirasikirwa nevanhu vanoshanda kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Pane zvimwe here zvinozotarisirwa kune vanenge vashanya vachipinda muBritain vachibva kunyika idzodzi dzabviswa pairi kunzi red list?
Hongu vajonga, zvinotarisirwa zviripo nekuti hurumende yeBritain zvayataura pakutora danho rayatora here kuti nyika idzi dzanga dzichimborambidzwa zvizvarwa zvazvo kufamba kupinda muBritain vachibvumidzwa. Vataurawo zvakare kuti havanyatsi kugutsikana kana kuvimba nenhomba kana rudzi rwenhomba rwakapiwa vanhu kunyanyanya kuZimbabwe. Ivo vane nhomba dzavo dzavanyora dzavari kuti ndidzavanogutsikana nadzo kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba idzodzo vanenge vachigutsikana kuti munhu uyu akadzivirirwa kubva kudenda recovid-19.
Saka inhomba dzipi dzavari kutambira dzavari kubvuma?
Nhomba dzavari kubvuma vati ivo ndedze rudzi rweOxford kana kuti inonzi AstraZeneca nePfizer neModerna kana kuti Johnson and Johnson. Saka zvazvinoreva izvi ndezvekuti zvizvarwa zveZimbabwe vakabayiwa muZimbabwe kana vachizenge vachishanyira nyika yeBritain vanenge vachitorwa sevanhu vasina kubayiwa nekuda kwekuti hurumende yeBritain haisati yakubvuma nhomba dzakashandiswa kuZimbabwe. Saka nekuda kweizvozvo vataura ivo vatsanangura kuti pane matanho mairi achashandiswa. Vari kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba dzinobvumiwa muno achibva kuZimbabwe anofanira iye kunyoresa kana kubhuka kuti agozotestwa COVID-19 muzuva repiri mushure mekunge asvika munyika yeBritain. Asi musiyano wavapo ndewekuti iye zvino hauchatarisirwi kunge uchigara muhotera kutakuta quarantine yanga ichiitwa mazuva apfuura. Izvino vanhu vanonzi vanogara zvavo kudzimba vakamirira kuitwa COVID-19 test zuva repiri. Kana ichinge yabuda yakanakawo vanokwanisa kuita havo zvese zvavanenge vashanyira kana kufambira munyika yeBritain. Asi kana munhu ari mubandiko iro ravari kutora sekuti haana kubayiwa, iri ibandiko rinosanganisira vasina kutobayiwa zvachose kana kuti vakabayiwa nhomba dzekuChina dzatakaona dzana na Sinopharm na Sinovac kana na Sputnik dzakashandiswa kuZimbabwe. Ivava vari kutorwa sevanhu vasina kubayiwa. Saka ivava vari kunzi zvakarezve kana vachida kushanya kunyika yeBritain vanofanira kunyoresa vasati vasimuka kunyika kwavo kuZimbabwe kuti vazotestwa COVID-19 muzuva rechipiri nezuva rechi8.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, uye vamwe zana nemakumi masere nevaviri 182 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vana vechikoro, mushure mekuwanikwa kwevana vanosvika makumi mapfumbamwe nevana vaine denda iri. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 4634, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana manomwe nevashanu kana kuti 131705. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri zvine zana nevasere kana kuti 3,162,108. Vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 2,393,776. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Vanhu vanodarika zana vaive vashandi vepapurazi remapunga kuBindura vanonzi vari kugara pamene zvichitevera kuburiswa kwavo mudzimba dzepapurazi iri nechikonzi nemusi wechina. Purazi iri rinonzi nderavamafios Dick Kasukuere pamwe navadeni Kasukuere. Vanhu ava avanoti vaive vashandi vepapurazi iri kubva richiri mumaoko evachena vanoti vakadzingwa vachinzi vari kuramba kushanda. Asi ivo vanoti basa vanga vachishanda asi kuti mari dzavanofanirwa kunge vachipiwa semihoro dzanga dzisiri kuuya, izvo zvaizoita kuti vatsvage mamwe mabasa ekuriritiranawo mhuri dzavo. Mumwe mugari akaburitsirwa midziyo yake anoti zvinhu zvavo zvakaparadzwa sezvo zvaingoitwa zvekukandwa parutivi pemugwagwa unoenda kuHarare neBindura. Mugari uyu anoti iye nevamwe vose havana kwekuenda sezvo vakasiyiwawo papurazi iri nevabereki vavo vakashayikirawo ipapo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita nemugari asina kuda kudongwa nezita uyu.
Zvakaitika kumapunda apa taisi takaberekera pamapunda pavo. Vabereki vedu vakakurira vakashayikira ipapo vachishandira varungu vakasara nana kumuredzi kasukuere vakashanda navo kusvika vashayikire vari papurazi ipapo. Isusu takazokurawo takavashandirawo. Ramisa takazoiwo kure mukwezinani rasanga kushanda 2011 kama police tayashanda kushanda nawo kamata zvino kushaka vacho kuti nawo akubadala mari zvakazvizvira kushanda zvino zvichazvura kuda kumusi kamata kushanda kuti kukura kunika ito mhuri dzakazadza kuti amare yawo kutipa asvienda nenge kunokuya kana 5 man vachitopi patiyo vazvinhu kugara vatanga pakita kuti nechaga chaka parikuya ndezvekuita kuti vanhu kubatsira mhuri
vanhu vangani kana kuti mhuri ngani dzakaiswa parod saka makaiswa parodhi ipi saka zvikonzero zvavari kukupai zvekuti mubve ndezvekuti
chisaka
iye zvino izvi muri kurarama sei muri pamhene ipapo pamugwagwa ipapo kovana vechikoro vari kukwanisa here kuenda kuzvikoro avanga vari mumwe mugari wepamapunga farm kubhindura asina kuda kudomwa nezita achitaura nestudio 7 ari kwakare kubhindura yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa namavhilas mutsanganya uye westudio 7
faro vatereri pano pachirongwa chenyu chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai ari kunze kwenyika achitaura iwo pamusoro penyaya yekunyoresa kuvhota sarudzo dze2023 dzisati dzasvika regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani nepfungwa dzavo
ini ndinonzi Chesi Charuma ndiri kuno kusouth africa kujoburg ndiri kuda kungotaura maererano nezvekuvhota chokwadi kuvhota ikodzero yemunhu wese kuvhota ikodzero yemwana wese wezimbabwe kuvhota ikodzero yemuzimbabweni wese naizvozvo kuva nechitupa zvakare ikodzero yemwana wese wezimbabwe ikodzero yemwana wese wevhu
zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa nehurumende kuti kunyoresa kuvhota kusanetse nyanya avo vari kunze kwenyika
zvitupa ngazvingopiwa vanhu ngazviregedze kuti womboenda kumapurisa womboenda kuna kansera kunonyorerwa kuti uri mwana womugari wemo kwaanditi pabhesetifiketi pane pakanyorwa kunzi uri mugari wemo wakazvarirwa imomo sunema yako ndiani zita rako ndiani amai vako nababa vako zvese zvinenge zviri ipapo saka proof of residence yaayeizve yakutaurwa iyi ngatingodzokerai panyakare paye panguva yavamugabi taingoenda kunotora chitupa nebhethe rako hombe wotora chitupa pasina zvemaproof of residence pasina zvekuti kuenda kumapurisa kana kupi zimbabwe iye zvinezvi yakazara neuori kumapurisa kwacho kwaunoenda unononzi tipe dhora iwe hauna dhora kwasabhuku kwacho kwaunoenda unononzi bvisa chepfuko womuhomwe kuti ndikuitire zvakafanana nepaye paye pakalockdown paye kuti vanhu vainzi tipe ma5 dollars tikunyorerei kuti mutsambe yekuti uende kunhamo kunovika hamaiko yakafa saka zvitupa izvi ngazvingopiwa vanhu vanhu vavhote ikodzero yevanhu ikodzero yevana vevhu kuva nezvitupa ikodzero yavo kuvhota Saka ngazvipiwe vanhu, vanhu vangovhota, ndozvatingochemera isusu kuti zvitupa ngazvipiwe vanhu. Kwete kuti zvibhukiswe nzo ukaenda muna June, wozonzouya muna July. Kuzviitira ikweyo, munhu asvika paofisi yekuregister, chitupa ngangopiwa chitupa, saka achienda. Hazvinetse, simple.
Regai tinzwe kubva kune mumwe mudzimai ari muSouth Africa zvakare.
Ini zita ndinoitwa Regina Gwamatsa, ndiri kuDurban. Maonero angu panyaya yekunyoreswa kuvhota, ndinoona sekuti hurumende yedu yanga yakatiitira chinhu chakanaka kuti munhu kwawaberekerwa kune area code. Mukatarisa vanotorerwa zvitupa zvavo vari vagari veHarare, chinotanga na63, tine nzvimbo dzinotanga ne12, tine nzvimbo dzinotanga ne28, tine nzvimbo zvinoreva kuti automatically hurumende yedu inoziva constituency yako, inoziva kwawakaberekerwa. Kuti titi tinganetseka kuti tinoregista kuvhota, unofanira kunovhota constituency yako chete. Izvozvo ndinoona sekuti kwaakudzvinyirirwa, nekuti chero kwandinenge ndaregistira zvinofanira kungoratidza zvega kuti ukaregista chitupa chako chinototumira registration yako kwawakaberekwa. Saka kuti titi munhu unofanira kufamba woenda kumamisha kwatakaberekerwa nekukurira, vazhinji havazokwanise kunge vachizviita. Takatarisa upfumi hwenyika tete, kuti kune umwe munhu asiri kutokwanisa kuwana mari yekutenga muriwo kuti adye, asi shungu dzekunyoresa nekupinda musarudzo ainadzo. Asi kuti tizoti angawana mari yekuti nhasi anokwira achiti ndikuenda kunonyoresa kuvhota, osvika kuya kuya muzuva ranhasi toti asungirira awana oenda, unosvika unonzi chakati nechakati nechakati nechakati. Ndinoona zviri izvo zvichadzinga vazhinji kuti vatadze kuregista kunyoresa kuvhota.
Pane zvamungati hurumende inogona kugadzirisa here panyaya iyi yekunyoresa kuvhota?
Tachingoti kuvatungamiri vedu, dai zvanga zvagoneka, dai vanga vaitawo mamwe mafungiro anoita kuti zvirerukire tese. Kunyanyanyanya iko zvino nyika yedu yakumberiso panyaya yetechnology tete. Vatibvumirwe kunyoresa online tete, zvinobuda ende tinotobudirira senyika. Munhu ngaanyorese online, zvese wosupply zvinodiwa, zita rako, chitupa, nhamba dzechitupa, zvese zvoitwa ivo nemishini yavo, vokanda munhu constituency yake, nekuti zvese zvinenge zvatoitwa. Database rezeki vanotoziva kuti chakati nechakati nechakati chinoitwa nguva dzakati nepakati. Saka izvozvo handioni sekuti tingaramba takasungirirwa kuti munhu enda unoregister. Tiri kure kuti tinoti hatingazviti tiri kure kure kwekuti tinatadza kunovhota, asi nemamiriro akaita upfumi hwenyika kuti munhu aende agodzoka agodzokera agodzoka uchifambira nyaya yekuvhota tete hazvibude. Dare ngaritaure, tibvumirane toregister online, kana kuri kuvhota tozoenda zvedu, ende hakuna anosara asina kuenda kunovhota tete.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, pamusoro pezvirongwa zvebazi redzidzo zvekudzidzisa vana zvidzidzo zvemaoko zvinozovapa cheuviri zvakaita sekuumba, kuveza nemitambo zvecontinuous assessment learning areas kana kuti CALA. Asi zvidzidzo izvi zvaunza mutauro kubva kumamwe masangano evarairidzi pamwe nevamwe vabereki. Tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti CALA yakamira sei.
Continuous learning activity kana ichiitwa mune zvakanaka inofanira kunge ichiitwa over 2 years. Saka vana vanga vasingadzidzi muZimbabwe pakotoro rekupedzisira rino rine 3 months, ndoo hurumende payakazongouya yakaisa zvitanda munzeve chiti continuous assessment learning activity yakuzoita. So chokutanga chatinopokana nacho kuita zvinhu zvinofananga zvichiita over 2 years pa 3 months chete. Zvekare tinoona kuti vana vakarasikirwa nenguva yakawanda, zvokuti tikada kuti tiite continuous learning activity zvinopa kuti vazorasikirwa futizve nekudzidza mamwe maareas. Chimwe chiri kunetsa ndechokuti vana vakawanda muzvikoro vari muquarantine zvichitevera denda iri recovid. Saka zvinonetsa kuti vanava vakwanise kuwana nguva yekuti vaite continuous learning activity, because kuita continuous learning activity iproject inoreva kuti vanofanira kunge vachifamba vachibvunza vamwe vanhu kuti vazoita zvinyorwa zvitatu kusubject rega rega. Saka izvozvo zvinonetsa kana vana vari muquarantine, ticha anototyawo kuti azomaka project inenge yaitwa nemwana. Saka continuous learning activity inonetsa nenguva yatinayo, uyezve nezvigozhero zviri muzvikoro zvinopa kuti varayiridzi vanetseke nokuasesa kana kubatsira vana avo kuti vaite maprojects acho.
Ruzha rwatiri kunzwa vazhou rwasimudzwa neiyoyi kalai runoita kunga zvidzidzo izvi zvitsva muzvikoro hwakatanga rii neurongwa uhu?
Urongwa hwecontinuous assessment learning activity hwakatanga pakaitsva new curriculum yakauya 2017, asi takagara pasi tikataurirana zvikuru sei vadokora pavakazobva pauya vamavhima, tikaonesana kuti papasina zvinhu zvakajeka zvecontinuous learning activity. Ndokubva hurumende yabvuma kuti yava kumbosendeka continuous learning activity. Chimwe chinonetsa zvikuru kwazvo pacontinuous learning activity ndeyekuti inofanira kunge ichifambirana nezvinhu zvamunoda kudevelopa. Zvokuti kana tichida kudevelopa mwana anogona kutamba bhora, tinofanira kunomuassessa achitamba bhora. Kana tichida kuassessa mwana anoda kuita musician, toda kumuassessa achiimba kana achiridza magitare. Saka zvese zvazvisipo, saka takatendera kuti ngatimbozvisendekai padivi tozodevelopa yatinoti assessment instrument inoenderana nezvatinenge tichida kutsvaga, zvatinova zvatisina kuita. Saka takazongoona Ministry of Education yaakuuya pakavhurwa pekupedzisira ipapa. Ndobva yangouya yaakuti taakuda kuti continuous learning activity ichiitwa mushure mokunge maresults akabuda mugore ra2020 akabuda 2021 aradza kuti vana vakatadza zvikuru kwazvo. Ministry of Education inenge yakazogara pasi ikaona kuti zviri nani imboisa coursework yecontinuous assessment learning activity kudando ingazobatsira vana kuti vapasa. Asi dambudziko ndorokuti zvakanonoka kuya muzvikoro.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kunyanyoshoropodza pachirongwa ichi?
Chatinonyanyoshoropodza pachirongwa ichi ndechokuti, chokutanga ndechokuti panofanira kunge pakaitwa budget yenyika kuti continuous assessment learning activity inge ichiitiwa. Budget iri rinozoenda pokutanga kuita maworkshop navarayiridzi kuti vange vachiziva kuti chii chinenge chiri mucontinuous assessment learning activity, vazokwanisa kunge vachiita maactivity amandorokwati. So kuti maactivity aya anofanira kunge achienderana namasubject era kuti zvatinoda kuti vana vange vachiwana ndezvipi, kana unyanzvi hutese hwatinoda kudevelopa muvana ndehupi, kana huri hutese hwebhora. Assessment inofanira kunge ichienderana nematambiro anoita bhora, kana huri hwemusic zvichienderana nekuridzawo magitare nokuimba. Uyezve chimwe chatinonyanyo choropodza ndeyekuti zvinofanira kuitwa nenguva yakafanira, nguva yakareba inopa mukanwa mwana kuti ange achiita ongororo yakasimba yake, kana tsvakurudzo yakasimba kuti azokwanisa kunge achiita project rinoenderana nounyanzvi hwatinoda kudevelopa mwana. Saka nguva yekuti tizviite izvozvo hapana. Zvekare varayiridzi panofanira kunge pakaitwa inonzi pachirungu development of standard assessment yakafanana nyika yese, kuti kana mwana anenge achiasesewa kumberengwa nekwachienda mbuya nekuplumtree zvinge zvakafanana, varayiridzi vadzidzi zvakati vaita maworkshop zvichifanana zvive muchechetero mvura yeguvi.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba ngolamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 9 mfufu 2021 noChris Khande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha inkokheli yezifundi zamakolishi emaSwingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela iCOVID-19. Amapolisa eGwanda athi asithole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe kuviki edluleyo.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakuchatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zijabulela inyathelo elithethwe nguhulumende wele Bhilitane elokususa ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19.
Lokhu kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho, ngoba kulamazwe abeloduo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhichiwe kuluhlu lwamazwe abethwa bona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID i-red list.
Sile ngxoxo lomkhokheli webandla elitsha elezombusazwe elithiwa SIDA.
Kuyimanje oba ngikhuluma nje, ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech right. Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa abikwa ewophe inkokheli yezifundi zamakolishi emaSwingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela iCOVID-19. Inkokheli yezinaso ibikwa ibisenza umhlangano ehoteleni ethiwa Lease Inn edolobheni leMaSwingo namhlanje, lapho amapolisa angene abopha abayisithupha abagoqela uLenox Machoko, Phaidamwe Masarure, Takutswa Ngadziwore loNancy Jenge. Akucacanga ukuthi betheswa cala bani ngoba amapolisa abengaphenduli incingo zabo. EGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe ngeviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isikhulumeli samapholisi esabelweni sezansi emaNdebeleni, unkosikazi Loveness Mangena, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezine sezitholwe ngabanikazi.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakuchatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthazwa njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikane amachebo okuthi bangagcina njani isifuyo zawo bephile.
Uphinde wathi sebewophe uCastro Ndlovu oqatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa isebenza kuhulumende esigabeni seNkwali, yena otholakalele nkomo ezedlula amathumi amabili 25 ezontshiweyo. Amapholisa athi adinga njalo Prince Dube ngamehlo abomvu oyaziwa njalo ngokuthi nguvusa Thophini oweShenyawugwe, yena ocatshangelwa ukuthula esandle ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayifike eGwanda Showgrounds lapho lezi nkomo ezigcinwe khona, mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngobe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zijabulele kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Uhulumende weleBhilitane wazise kuliviki ukuthi kusukela ngomvulo ozayo eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe asesuswe kuluhlu lolu, okuza kwenza kungabi nzima ukuya kweleBhilitane uvela eZimbabwe. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, uMnumzana Panyika Karimanzira.
Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho, ngoba kulamazwe abeloduo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Njengemzekeliso, i-India.
Manje ngokubona kwakho abantu sebezahamba ngobuningi na bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzabalula ukuthi bayekhona?
Ye, mbona angani abantu sebezahamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzabalula ukuthi bayekhona, ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelelana ngendaba zombangazwe lokuhlunguluzwa koluntu, lokuswelakala komthetho esingathi ngesingizi i-rule of law. Ngaphandle kwakhonokho mbona ngani abantu sebezahamba ngobuningi eZimbabwe?
Ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu, bekusitshoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe?
Ngokuba kuluhlu lwe-red list bekusitsho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBhilitane evela kweleZimbabwe bekufanele ayenze i-COVID test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe, abe sesithi mase fike lapha kweleBhilitane ayenze enye i-COVID test, ayenze amabili ama-COVID test. Eyakuqala ngelanga lesibili sefikile, esibili ngelanga lesitshiya ngalo mbili sefikile. Njalo kube kumele umuntu ahlale esingathi i-quarantine ngesingizi wensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uyabona ukuthi khona bekunzima njani, kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBhilitane evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku-red list. Kube kuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha ethatha amathesti lokubhadala ehoteleni. Njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine, kube kusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso, kube sokusitsho lakho ukuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso. Kube kuyinto enzima kakhulu.
UMnumzana Panyika Karimanzira, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 182 babanjwa igciwane le-coronavirus. Amanombolo awethulwe izolo atshengisa ukuba inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liya lisehla. Izolo kuhlatshwe abantu abafika phose 19,192 kuphela. Kulabo abatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabesigaba seMathebeleland South, okulabedlula amachumi ayithoba minwembili 85. Ilizwe le-South Africa seliyilo eliphilisa imuli eziningi zeZimbabwe ngoba izizalwane zakwamakhelwane ziphephela khona ngobuningi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonale kwele-South Africa osehlezi okweminyaka eminingi, uMnumzana
umnumzana Mikas Banda ongumlaleli oqotho weStudio 7.
Ibizo ngumika sibanda. Mina ngazalelwa eNyamindlovu eMguza. Ngazalelwa eNyamindlovu eMguza duze kwesomile. Ngasengiyakhulela mbijana eLubani.
Usulesikhathi esinganani uhlala khona ngapho eSouth Africa?
South Africa sengilesikhathi esikhulu ngihlala eSouth Africa. Vele ngathi ngifike ngumfana ngikhulele khona. Ngikhulele khona iSouth Africa from. Ngifika khona ngiqathanisa lamanje. Izachayeka futhi kwedlula iZimbabwe.
Umumo wakhona unjani nxa uqathanisa lo eZimbabwe?
Ma ngiphendula ngeZimbabwe. IZimbabwe iright, iswele kuphela abantu abangabaholi abaliqiniso. Labangasebenzeli ingane zabo lokudla mnandi. Lokudla mnandi kumbe lokuba lama-girlfriend abaningi. Lokuthenga izindlu ezidulayo. Nemoto ezidulayo, antiyona kuyabe kukhosta imali yelizwe konke lokhu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ilizwe leSouth Africa lapho elikhona lilesibanga esinganani esitshiya eleZimbabwe, njalo ubona ungani kungenzakala na ukuthi inguquko lempumelelo ekhona eSouth Africa igcine ifana leZimbabwe?
Ya kuchiyana isibanga eZimbabwe leSouth Africa ukuthi lapha abelungu bakhona, abelungu bazoyisiza iSouth Africa, bayicela izimali lezi ezama-donation landline. But kuyikuthi umgabe ongaxotshanga vele abelungu labana sesilapha. Otherwise South Africa siyafana. IZimbabwe phelile into yonke, yabona ama-resources, iland makulinywa, yabona vele nje siswele abaholo kuphela, abaqotho kuphela.
Umnumzana Mikas Banda isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo welemelika obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele okwakuqala kwele Mexico. UBlinken utshele intatheli izindaba ukuthi amazwe la womabili iMexico lelemelika asesungule uhlelo lokusebenzelana kwezomvikela. Isiphathamandla somanyano United Nations City usizo kade luphiwa izizalwane zakwele DRC luzamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula izigidi ezilichumi 10 million besendlaleni. Kwezemaphandleni
lamlela ndwandwe
izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni seziqalile amalungiselelo okulima, kodwa zikhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu okulakho ukudala ukuthi zingalimi njengalokhu ezikufisayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zethu kulezi nsuku ihloka likhala njalo nje ehlathini lapho kubiwe emasimini kulungiselelwa ukulima ngoba izulu seliseduze. Lanxa amalungiselelo sekubangela iphezulu iningi litha lilanhlanyelo yeneleyo emakhaya, kukanti ezitolo khona kayibambeki ngoba intengo iphezulu. Umnumzana Zwelithini Gabulo isakhamuzi esithezi ekwana uthi iningi lezakhamizi zemakhaya ngeke lenelisa ukuthenga inhlanyelo ezitolo.
Inhlanyelo ayibambeki lo nyaka, iyadula okunye okumangalisayo. Ngokwesibonelo nje ngakunika le seed thina iPioneer seed, i-10 kg kumavinkile ayithengisayo ibiza i-$4,620. Beso kusithi ngemali yeMelika i-$34. Ngakho-ke leyo into engiyibona ukuthi inzima kakhulu kakhulu kithi abalimi esihlala emakhaya, ayibambeki.
Unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni yena osuke esilikwe kwana North layo khala ngentengo yenhlanyelo ephezulu.
abantu sebegebhile amagodi sebelungisile balungiselele sibili kodwa bengelathemba lokuthola inhlanyelo ngendlela edura ngayo ngoba inhlanyelo i-10 kg i-420 rand. I-420 rand ayitholakali shemu, asikwazi ukuthi uyabunga idobha ngaphi. So silinde yone kahulumende leyo yohlelo lwentwasa lololo lwamagodi. Esingakucela nje kuhulumende ukuthi inhlanyelo kayibuye, lithi liqalukuna lathi inhlanyelo sesilayo.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi seMawane uthi bazosebenzisa inhlanyelo abayithole kusivuno sanyakenye.
Abantu sibhizi siyalungiselela lo gatshompo lo. Abantu sibhizi sitya ugatshompo, isikhathi sesiphelile, isikhathi sezinguba lezulu nanti seliduma. Kodwa-ke okwenhlanyelo, hhayi kwenhlanyelo lonyaka abantu abaningi hhayi sizasihlanyele lethu esiziphaleni. Yathi yona ukuduli iyadura, kodwa-ke hhayi abantu sitholile mbitshane kumnyaka ophelileyo. Lo nyaka noma ingaphuza noma ingabuya kumba sozisiphiwe njengomnyaka ophelileyo. Yoko khayingazani bazanika abantu abakugatshopho kuphela.
Umnumzana Finis Ncube odabuka kwa-7 komalaba phansi kwenduna umalaba eMatobo laye uthi balinde inhlanyelo kagatshompo ngoba ingekho ezitolo zasemakhaya.
Esikwenzayo okwakathesi njengoba silungiselela ukulima, izulu lithembisa. Abanye siphezu kwakho ukupandila, siphezu kwakho ukutshaya amagodi, sikhangeleli ukuyithola inhlanyelo noma nini. Kumenyezelwe kakhulu othi sihlale silindele. Khangela inhlanyelo ezitolo iyasilela, asikabi lazo kumbe indawo ezithengisa inhlanyelo.
Kunezulu ebelilomoya omkhulu emanama ngesonto edluleyo ladala umonakalo omkhulu ngemva kokuba uphahla lwendlu kubelethele esibhedlela semanama luthethwe ngumoya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
Engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa, bafake i-pressure ngapha, but sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi register ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Kule ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezitupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiya kutoni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongaku tshela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini, kayenzile ukuthi ukhangele mina lulo kanje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olwazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, wena ngohlala lo mntana lo udubo uyalazi. So umama ngiyesozazama ukukhuluma lo mntana akhe bebonisanti umntana akhe yarejista ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhatshana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe sile ndleko eziningi endlini. Uyabukwazi ukuthi ungasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe i-register. Ngapho uyabucabanga ukuthi abantwana bajibe ngimba zasala loba ende njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini lami ngigcina abantwana bam kulokuthiona ngihambe imango le emidentia register yokuvota. Njalo lathi esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi nanzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani, and uzakutshela ukuthi ngifuna ukuthi ngirejiste ukuvota ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga khona ukuthi even i-ZEC ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and lakho okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khona nokuthize abantu babesithi onta babesithi kathi vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So lathi yikho esingena khona sithi hayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bebabhizi basemalayini namazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIS emsebenzini, laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeleli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
Siyabonga sithandekile. Lingali tshona njani zulukandaba, sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ozias Ncube osesungule ibandla lezombusazwe elitsha elithiwa SIDA.
Kala ungasitshela ukuthi u-Ozias Ncube yena vele ngubani?
Mbonge, ngibingelele kubalaleli bonke nakubalandeli bonke besida. Ngingakhohlwa ukumema futhi ngokunjalo umphakathi wangakithi lapho engizalwa khona eCholocho kwezweni lakithi ngaseZimbabwe. Ngokuzalwa ngazalelwa esibhedlela sasempilo, ngakhulela eCholocho lapho kuzalwa khona abazali bami. Ngafunda ngokunjalo eCholocho, i-primary school ngayenza eMhlabangubo school, i-secondary school ngayenza eCholocho high school. Emva kwalokho ngaphuma ke nami njengensizwe esikhulile ngayofunafuna umsebenzi nokuthi ngiqhubekisele phambili ngokufunda. Kwaba nzima ke ukuthi ngithole amathuba njalo, ngaze ngawelela kwelase South Africa. Ngenza i-finance management, ngenza ne-management, ngenza nokunye okwenza ngokomthetho wabasebenzi obizwa ukuthiwa phecelezi i-labor law. Ngingena nje kwezombusazwe ngesizathu sokubana senginanzelele kumbe ngananzelela ukuthi isizwe sangakithi sibhekeleleka phansi kumbe asithuthuki ngesizathu sokuthi abaholi esinabo kwamanje abakhombisi ukuba ngobaba abaqotho. Ingakho-ke ngathatha leyo gxathu ukuthi ngibe ngomunye ozokuba bambisana kumbe ozokuba phakathi kwezombangazwe ukuze siqondise okonakele khona. Ngiyabancenxa-ke abalandeli ukubana basinikeze uxhaso, basisekele kuko konke esikudingayo ukuze sikwazi ukuthi sisebenzise imiqondo yabo, ngoba sibizwa ngegama elithi isida elichaza ukuthi Combined Ideas Democratic Alliance. Lelo gama elichaza ukuthi imbono yabantu asicikileli phansi kumbe asidiceleli phansi, siyayisebenzisa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa siyibandla lesida.
Manje pho njengoba ibandla lakho likhona ngapho eSouth Africa, eZimbabwe khona ke lamalunga njalo, ungasitshela ukuthi lizangena yini kukhetho?
Ibandla lesida akulona ibandla laseNingizimu Afrika kumbe laseSouth Africa. Yebo, selidephile kumbe seligcwele yonke indawo, cishe umhlaba wonke isida seyisaziwa, kodwa ke iqembu elasungulwa ezweni laseZimbabwe lisungulela abantu baseZimbabwe ukuthi bakwazi ukuthuthukiswa, balethe imibono yabo, njengokuba iqembu libizwa ngokuthi i-Combined Ideas Democratic Alliance, okuchaza ukuthi imibono eminingi ehlanganisiwe kwaphuma into eyodwa esingathi iyosiza ukuba inkambiso yokukhokhela kwelizwe kumbe ukukhokhela kweqembu. Isida ikhona yonke indawo. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje ngiwumongameli wayo isida. Sinamalunga yonke indawo. U-deputy president wethu okwamanje useHarare, igama lakhe lingu-Anderson Kuni. Sinabo bonke abe-information kobulawayo, sinabo eHarare, sinabo ama structures Zishabane, Gweru, Cholocho, sinama structures Plum Trees, nama structures cishe yonke indawo Botswana. Sisafuna ngokunjalo futhi sibe nama structures kubo UK nako America ukuze sikwazi ukuthola futhi namaqhinga avela kwezinye indawo. Asibakhohle nabase China, nawo sizowadinga amacebo abo ukuze sibe ngabaholi abaqavile nabathandekayo ezweni.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani ezombusazwe eZimbabwe ikakhulu indaba zokhetho?
Oqala ngingathanda ukuthi ngikubeke obala ukubana sisadinga into okuthiwa inkululeko kumbe sisadinga inkululeko ezweni langakithi. Yebo, bangasho abaningi bathi inkululeko sayithola, kodwa yiyo lento engingayivumike mina ukuthi inkululeko ikhona. Okwamanje sikhuluma kanje, baningi abantu abafisa ukubana bazibandakanye kumbe bahlanganyele namabandla ezepolitiki, kodwa bayesaba, banokwesaba ngokuba inkululeko ayikho. Kuyimanje oba ngikhuluma nje, ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech, right? Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile. So ngezinye indlela ngiyavumelana namabandla lawa athi ubuqili buningi kakhulu. Yebo, sesike sakubona lapho ibandla elibusayo likhipha amasosha ukubana ashaye abantu, kwazo nokuba kwenzeka nokuthi abanye babo badubuleke ngesizathu sokubana bebhikishela ukubana kukhishwe imiphumela yokhetho olwadlula. Ngakho sithi thina njengeqembu lesida sizafathatha amagxathu abalulekile kumbe amagxathu anqala azokwenza ukuthi indaba ye-rigging kumbe yokuqilibezela siyiqede.
Lo ke ngumnumzana Ozias Ncube, umkhokheli webandla elithiwa SIDA, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labantu, amapholisa abophe inkokheli yezifundi zamakoliji eMaswingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa eGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshiwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende wele Bhilitane elokususa ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.